Mutemo uyu wakaiswa mugore ra 1812 pakanga paitika zvakazaitika ipapo president achinge ashayika pasina masimba angari bumbiro romutemo okupa vice president kuti akwanise kubata masimba. Saka mutemo wakaiswa uchiva neiro chinangwa chokuti kana president aonekwa kuti haachakwanisi kutonga, president haachakwanisi kushandisa masimba ake zvakanaka, vice president namakurukota president vanogara pasi vowirirana kuti vice president ungatora masimba here. Saka zvinobvira pamakurukota apresident navice president, nokuti ndivo vanonyanya kuziva, vanofanira kunyanya kuziva president kuti uchirikwanisa here kutonga nokushandisa masimba aanenge ainawo. Saka mukuru mukuru uchungamiri kutungamidzwa panyaya idzodzo ndivice president, nokuti vice president vanofanira kunge vachionana na president zuva nezuva, wozogarawo pasi nemakurukota apresident kuti munozviona sei zvinoitwa napresident, uchiri kukwanisa here kutonga, pane zvaaita hino. Panodiwa humboo, hapadiwi zvokungopomerana, panodiwa humboo hwokuratidza kuti president haachakwanisi kutonga. Mutemo wacho pawakanyorwa hauna kuita zvakawanda wanda zvingakwanisa kubvisa president, zvokuti pamwe president unousimbe kana kuti president uri kunonoka kuuya kubasa. Hazvina kunge zvamboiswamo, zvakangoiswa kunzi president akaonekwa kuti haachakwanisi kutonga, pamwe nouhwere, pamwe kuda waakungopota achingoita zvimwe zvinhu vanokungogona kubviswa. Zvabvira kuna makurukota ake navice president, vakabvumirana vozozivisa kuhouse of congress kumarepresentative vondozvivhotera ikoko.
Zviri nyore zvakadini kushandisa murayiro uyu, mutemo uyu?
Zvinoti remei, nokuti tikatarisa pana vatrump izvozvi izvi, humboo chaihwo chaihwo kuti vakonyowa kushandisa masimba avo hunogona kushayikwa, nokuti vanenge vachimiririrwawo namagweta avo kuti ndapapi pamaona chaipo chaipo kuti havachakwanisi kuita basa ravo, nokuti zvakaitika zvakaipa chaizvo. Mutemo unogona kushandisa asi hazvinei kuti unobudirira, nokuti vatrump vanenge vaino mukana wokukwikwidzavo kuti ndiratidzei kuti ndapapi pandakonzera kushandisa masimba angu. Asi kuri kuti taivava varivo vatungamirira vanhu kuenda navo kuus capital kune zvakazondoitika zvovaiti vakonewa, vakangoti vanhu indai ikoko, vasina kunge vazotaura kuti indai muno ndaimunopinda. Saka handinyore namazuva asara zvekare, kuti pasara mazuva anosvika mazuva gumi namatatu chete kuti vatrump vachibva, zvinhu zvinogona kunetsa. Asi kana mutevedzeri wavo vamike pensi vakati ngatindire mberi, zvinogona kusvika pazvinosvika sumoendera nokuti ivo vatrump vazvikwikwidza here.
Nezuro vatrump vakange vava kutaura kuvabatsiri vavo pamusoro pekuzviregerera mhosva dzese dzavakapara, munozviona seizvi?
Zvino zvino tinoita izvo kuti munhu azviregerere mhosva dzaanenge akapara iye, handioni sokuti mutemo iyoyo vanawo chizvo zvavangangoita kana vachida kuregererwa mhosva pari zvino. Pamazuva asara vari muhofisi mavo ndezvokuti vanokwanisa kuti ini basa roupresident handicharikwanisi, kana vachinge vanatsokutaurirana navice president kuti panozopinda vice president paya mazuva gumi namatatu asara wawo, vice president ndiye unozogona kuvaregerera. Ivo pachavo havakwanisi kuzviregerera mhosva dzavakaparaiwo namasimba avainawo.
Nezviro zvekare vajoe Biden vakadoma chikwata chavo chavanoda kuti chifambise bazi rezvemutemo rejustice department. Munofungei nevakadomwa kuva attorney general vaamerick Garland?
Vagarland munhu unenge unogona basa racho, wadidiro akatombowana basa iroro nguva yavaobama, asi avana kuzokwanisa kuvhoterwa kusenetino kwa auto representi watore batayero romunu uya uno chunga sila feva mkati munu uya usina kunge akanzi ndio kupati ya ma republican kana kupati ya ma democrat saka matelezi wabu zikare vanu waka mbuto sande muhurumendi ya wa Obama vanu vanu wakazi tinoona tupaiko wiki jimai wikiru java mamainori java tinoona zinu zita muhurumendi ya Amerika kuwana wakazi wano kuridirwa wikoku kuwana mamainoriti wano kuridirwa wikoku asilani wanitua mbaziri rase mikiru mweli kia anzita isaizu zinoto zikamo zine mkuru mbila zile zizo zoteneta maskills pamoja kene experience ino zikamo kutibazara wano rita no maso saka zinu za kino kuru zira chose wapaitiri kutibara mbaka daro kawano utaka wano wano chunga na